Apana kana chandinga shora Ndom tenda ne, ndom itire, ndom tengere Ndom tenda ne, ndom itire, ndom tengere
Don't quit today. Don't quit today. Don't quit today.